kundi tatara na gazina tukawatana ngirira kuti vemabhizinisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuoption kuti vaone serikari dzi vakwanise kudhiliva maproducts avaida kuimpota saka kuti vamirire tuye zvee zvakaoma vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutovhara
ivo vati kudii vamushaya vanhu
gazina vazotsanangura vakati chavazviitira kuti i 2 years vari kuitira kuti mari itangohwai isavanikwe yaflada market because izvozvo zvichigorera hyper inflation saka vati ivo 2 years dzinokwanisa mukana wekubhudha mareserve kana mareserve awedzera vanenge vaine position yekurimisa mari idzodzo saka tazokumbira kuna gazina kuti kana asiri kunzwisisa nechikonzero chavazviitira tachinzwisisa chinomeka senzi tese tiri kuda kuti mari yedu ibudirire saka somehow pane kakunzwisisa kapikita kuti zviri necessary bari panogona kuti avaya vanenge vakanyanya kudhanwa nazvo zvekuti hapana ine option vari kutongoda kuti vawane mari saka hazviite here kuti mubvumire the financial instrument bepa racho randirichapuwa vanhu richizomapiwa after 2 years kuti rive transferable kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiye ozomirira matiridi vagazina vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana
asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa
mari iyoyo hatichiziva tose hatichiziva kuti imari iyi angori mafisigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari iya ndaifanira kundapuwa imari yakati saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagazina ndeyekuti vatakuprovida that information.